Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, Women's Roundtable, coming to you from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 13th, 2018. Welcome to the Women's Roundtable. Today we are looking at female cabinet ministers who have assumed their duties following their appointment last week.
I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye saying welcome.
Ready to join our discussion today on the Women's Roundtable, where we are looking at female cabinet ministers who assumed their duties following their appointment last week. You can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget, you are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join the discussion.
If you're just joining us, welcome. Today on the Women's Roundtable, we are looking at female cabinet ministers who have assumed their duties following their appointment last week. Opa Muchinguri Kashiri heads the Ministry of Defense and War Veterans, while Monica Muchangwa heads the Information, Publicity and Broadcasting Services Ministry. Yewukai Simbane Gavi is also the Deputy Minister of Sports.
The Ministry of Environment, Tourism and Hospitality Industry went to Priska Mfumira, while that of Women's Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development went to Stembiso Nyoni.
And Jennifer Mhlanga is the Deputy Minister of Local Government, Public Works and National Housing, which star, by the way, is very important at the moment with the outcome of cholera, especially in Harare. And Sekesai Nzenza is the Minister of Public Service, Labour and Social Warfare, while Kirsty Coventry, the renowned gold medalist, the swimmer, heads the Youth Sports and Arts and Recreation Ministry. And she is deputized yet, like we said earlier on, by Yewukai Simbane Gavi, a woman.
And for the ministers of state for the country's provinces, Bulawayo went to Judith Ncube, Mashonaland West to Mary Mliswa, and Mashonaland East, and Monica Mavungwa heads Mashonaland Central, Ellen Gwarazimba Manikaland, while Evelyn Lovu is the Minister of State in the office of Vice President Constantino Chiwenga's office.
Let's take a listen to Jennifer Mhlanga, who is the Deputy Minister of Local Government, Public Works and National Housing, a very important ministry at the moment.
So really, basically, the appointment of women with the thrust that we have as a country of emancipating ourselves economically, it means that we are beginning to realize that women are a very important aspect in terms of governance. You'd understand that Africa has lost over $15 billion in terms of excluding women in the mainstream economic sphere or even in issues of governance. So this is a very good step, a step in the right direction by His Excellency, the President of Zimbabwe, Comrade Mnangagwa. I also want to say that I'm very happy in terms of the ministries of state. We have attained a 50-50 there, so the sky is the limit for women, and we are up to task. We are not going to disappoint our women folk. We're going to work very hard. In terms of the local government ministry, we house, you know, the basic necessities, you know, what the general citizenry expects in terms of shelter, in terms of water, sometimes even sanitation. So we need to look at that. We also want to make sure that we get into the command housing and make sure that we provide shelter to our citizens. Thank you.
That there was Jennifer Mhlanga, the Deputy Minister of Local Government, Public Works and National Housing, speaking during actually the cabinet swearing-in ceremony at State House this Friday.
Yeah, kulabo abasanda ukusixhuma namhla sikhuluma ngabesifazana bona abathole izikhundla zokuba ngabaphathi intambo kuhulumende wena okamongameli Emmerson Mnangagwa. Siyananzelela ukuthi bona basanda ukugcotshwa kathesi ukuthi beqalise umsebenzi. Abanye njalo bathokozile ukuthi kulabesifazana abaningi abangene kuba ngabaphathi intambo kuhulumende lapha okungejayelekanga kweminye iminyaka. Sibonile ukuthi phakathi kwabesifazana labo silo unkosikazi Sithembiso Nyoni, yena sokuyisikhathi waba ngumkhokheli wogatsha lona lolo libona ngabesifazana kanye lamabhizinisi amancinyane. Sibonile njalo ukuthi silo unkosazana Kesri Conventry, yena kube sazakala engumuntu obhukutshayo njalo winner izicoco eziningi kuma Olympics, yena ke osekhangele ugatsha olubona ngezemidlalo labatsha. Baningi ke njalo abanye abesifazana, silo unkosikazi Monica Mtswanga, silo unkosikazi Jennifer Mhlanga, silo unkosikazi abaningi-ningi sizathi sikhulume labo lapha kumsakazo, njalo abanye lizababona kumavidiyo lapha kumabona kude, njalo abanye sizakhuluma labo sixoxe labo, abanye sesixoxe labo njalo lihlale lilalele. Okwakhathesi ke asizweni ukuthi sixoxe lo Sithembiso Nyoni, intatheli izindaba zethu zaxoxa laye ngelanga igcotshwa, zaphinda zaxoxa laye njalo ukuthi zizwe ukuthi uthembisani abantu ekulolu gatsha. Asizweni ukuthi uthini.
Mina ngifuna ukuthi kube omama bakwazi ukuthi siqakatheke kakhulu, njalo omama balama ideas amaningi kakhulu, ngabakwazi ukuthi khathesi balo minister ozimisele ukulalela, uminista ozimisele ukubasebenzela, uminista ozimisele ukuthi abakhokhele labo bamkhokhele ukwenzela ukuthi sakhe isizwe sethu ndawonye. Laba sebebuyile kimi bathi ngenza amapolicy for economic empowerment. Ngifuna ukubathembisa ukuthi very soon ngiyabe sengibiza throughout the nation ukuthi this is what the women want, asikwenzeni ngalindlela ngalindlela, labo futhi besitsho ukuthi kungenzeka ngalindlela ngalindlela. So abalamanye ama-ideas kabawalethe ukwenzela ukuthi ngihambe ngokufunwa ngabantu, ngingaze ngazicabangela konke in case ngihlanhlathe abantu ngibachiye ngemuva. Iofisi yami iku government complex eMhlahlandlela. eMhlahlandlela yeyikhona koBulawayo and eKagubi ikhona eHarare. Njalo kuma provinces wonke iMinistry ye Women Affairs and SMEs kulama officers khona ngale kuma provincial headquarters. And through ama ministers amacha ama provincial ministers of state bangayakhona ngale bazabalayela ukuthi iministry yamba ithola nje. Thina sisebenza lo muntu wonke, kodwa uzabona umuntu egoqa izandla athi lokhu anakwezana. Engakwazi ukuthi ngokwenza njalo, a lot of people have lost opportunities. Sithi sesikhetha umhlaba, sengikhona sebewufuna, kodwa ke sathi sithatha umhlaba kwathiwa ngokwezana uyekelani. Abantu basithi bathatha amaloni kuthiwa yekelani ngokwezana. Abantu bathi sebenothile sokuthiwa yekhangelani siyachiywa. Mina ngifuna wonke umuntu ozimisele ukuphumelela eZimbabwe wozathatha. Asikhethi ukuthi uyiphi iparty, asikhethi ukuthi uyiphi umhlobo, asikhethi ukuthi uhlale edorobheni ubuhlale emakhaya. Esikufunayo yinhliziyo yakho enhle ezimisele ukusebenza lokuphumelela, ukuthi uvela ngapi lokuthi ungibana silandaba lapho. Esikufunayo ngumuntu omqoto ofuna ukusebenzela iZimbabwe lemuli yakhe.
Khathesi ngifuna ukuthi ngizaxoxisana nominister owe-finance ukuthi i-women's bank yenziwe ibe i-development bank kwenzela ukuthi sithuthukise omama. Ndiza kuthi omama kababuye ke basebenze ndawonye, sibe le mentorship eqinileyo ukuthi omama sebephumelele bancedise omama abaqalisayo ukwenzela ukuthi siphakame ndawonye.
Lapho-ke lizwe unkosikazi Sithembiso Nyoni, yena ongumphathintambo ogatsha olubona ngabesifazana kuhulumende, ubesichathisela lapho ukuthi kuyini afuna ukukwenza. ukulolu gacha okuphathisa impilo yabesifazane. Ukusenjalo ke intatheli izindaba yethu uGibson Bebe uxoxe labantu abaningi kakhulu ukuthi sizwe imbono yabo ukuthi bathini ngedale labaphathi intambo leli ikakhulu bekhangela abesifazane. Asizweni ukuthi uthi.
Mina ngijabulela ukuthi cabinet egcotshwe namuhla ihlanganisela abantu abangomama labantu abentsha okubonisa ukuthi umongameli wethu uzimisele ukuthuthukisa abantu bangomama. Umzekeliso esingawukhangela ngowe Ministry of Defense ezaphathwa ngumama uOpa Muchinkuri Kashiri. Kusukela elizwe lithola uzibuse ngo-1980, iministri le eqakatheke kangaka ayikaze iphathwe ngumuntu wesimama. Yingakho kusoba lokubana abantu abangomama bathole intuthuko yabo ngali cabinethi.
Hayi, thina siyakuthakazelela kakhulu ukubana kulabafazi sibili abadeservayo ukuthi bebambile izikhundla lezi. Mina ngithakazelela kakhulu uOpa Muchinkuri ngoba umuntu lo uke waba walwa impi, uyayazi into ayimelayo, uyakwazi ukuthi kumele kudifendwe i-sovereignty yethu. Kube sokubuya ukesti ngumuntu vele simaziyo ekuma-sports, uyake yenze ama-fundraising for amanye ama-sports awe-swimming. Ngakho siyakuthakazelela kakhulu ukuthi umuntu lo bamfakile. Kubuye uSithembise Unyoni futhi ku-ICT, yikho sikujabulelayo ukuthi laye uSithembise Unyoni kuma-SMEs uyasebenza kusho umama lo ebezama sibili ukuthi kube lokuthuthuka
kule nzondo kulokutshayana ikakhulu sikhangela ukhetho oledluleyo lolu. Kodwa-ke nxa sikhangela njalo siyabona ukuthi phakathi kwalokhu kuzondana kutshayana abesilisa yibo abaningi. Njalo nxa sesikhangela ukubuya kwabesifazana kuzombusazwe kumbe ezikhundleni eziqakatheke njengalezi, siyabona ukuthi kubalulekile ukuthi sibe labantu abanjalo ngenxa yokuthi omama siyakwazi ukuthi balenhliziyo ezinde ezithobekileyo. Sesifuna inkokheli ezinjalo, hatshi inkokheli ekade ziletha udlwango phakathi kwethu. Omama sibona bengani bengaba ngcono nxa sikhayela udube silalo.
Ngiyathaba kakhulu nge-decision leyi eyenziweyo ukuthi kukhethe ama-ministers lathi besifake ebafazini bangazitshiyanga. Ngiyathaba kakhulu and ngilethemba ngiyakwazi ukuthi thina njengabomama njengabofazi siyabonelisa and siza kuyenza. Sizakuma kakhulu siphuthumise ilizwe lethu njengabafazi and ngilethemba yokuthi ama-ministers lawa amanyaseleyo nxa bengakwanisa ukuthi belinganise inamba yamadoda neyabafazi phakathi kwe-50-50 asingathaba kakhulu njengabantu abangabafazi ngoba siyakwazi ukuthi konke siyakwenza.
Yebo-ke lapho lizwe abalaleli be-Studio 7 abatshiyeneyo ababexoxa le ntathela izindaba yethu uGibson Bebe bekhuluma ngabesifazana bona abathole izikhundla ukuba ngabaphathi intambo belizwe. Lapho abanye bayakuthakazelela lokhu njalo abanye njengoba libazwile bebekhuluma ukuthi bona bathanda lokhu lalokhu ngalolo daba. There we heard from Sithembiso Nyoni, the Minister of Women's Affairs. She was actually saying she will pursue the Women Development Bank program to make sure that it really benefits women. And we also heard some people were reacting to the election of women in the cabinet, and some are very happy with what's going on.
Yes, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Nhasi pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable tiri kutarisa uwandu hwemadzimai vari muhurumende yava Emmerson Mnangagwa. Tinoona kuti muchishanu chapfuura vakawanikwa ivo vachigadza madzimai akati wandei semakurukota uyezve sevatevedzeri vemakurukota muhurumende yavo. Mukuru webazi reWomen in Politics Support Unit WISP amai Sakile Selani Ngoma vanoti chiitiko ichi ndechekutanga kuti pagadzwe madzimai 16 kubva pamakurukota 45. Saka sangano iri kuti iro riri kufara nezvakaitwa nava Emmerson Mnangagwa. Regai tiende kuna amai Sakile Timbonzwa kuti vanga vari kuti chii.
tichitarisa kuti chekutanga tikatarisa executive yedu muno muZimbabwe inguva yekutanga yekuti tambowanawo executive inopfuura 30% ine madzimai mukati mayo. Executive iyi ine vanhu 45 asi ine madzimai 16. Sekudaro tirikuona kuti izvo executive iyi nechiumbwa chayakaitwa ichiumbwa chichanga chisachamboitika muZimbabwe kuti madzimai angapinda imomo vane huwandi hwavo. Tichitsetseura tichidzika nenyaya iyoyo tinoonawo kuti cabinet ministers anopinda mucabinet chaiwo tirikuona kuti pa 20 vaiswa kune madzimai 6 aiswa. Madzimai aya 6 tinozvigamuchira uyezve tinokorokotedza president kuti vaedza kuti varatidze kuti vari kuedza kuti vachinje maitiro panguva yekusarudza cabinet yavo. Tirikuona iri increment kubva zvataiona muchinyakare uyezve inguva yekutanga patinoona kuti inobatawo 30% pa representation yemadzimai. Vanhuwo vanenge vakatarisira kuti tida kusvika pa 50% yakataurwa neconstitution yedu. Tinoramba takatarisira kuti zvinochinja, zvinowedzera, zvinoramba zvakadaro. Toinda kune maministers of state akataugwa ari 9 asi takaona kuti madzimai angatobuda atori 5. Tinogamuchira yatinoti isusu 50-50 yabuda pamaministers of state asarudzwa. Todzika zvetotarisawo maministers of state mumahofisi emavice president edu. Tinofara uyezve tinozvigamuchira kuti pane murume apindawo mubasa iri uyezve pane munhu wechikadzi apindawo mubasa iri.
Regai tienderere mberi tichinzwa zvakare kubva kuna amai Sifelani Ngoma vachienderera mberi nenyaya yavo.
Tinogamuchira kusarudzwa kwemadzimai kuti vaite ivo vatungamiriri magorokota ehurumende muma ministries atinoti isusu ajai ave nenguva ari maministries akabatwana nababa kana kuti ave nemakore achingobatwana nababa. Tinogamuchira uyezve tinopembera Ministry of Defense yaiswa honorable Opa Muchinguri. Tinozvigamuchirawo tinovakurudzira kuti vanokwanisa kuti vaite mabasa avo vachishandawo nevamwewo zvakanakawo vachiratidzawo Zimbabwe kuti tinokwanisawo kuti tive nyika inokwanisa kupa madzimai mabasa akadai. Tinozvigamuchira uyezve because tikatarisa muno musadak tinoona kuti vanobva vaita mudzimai wechitatu apiwa basa iri. Tichitarisa kuti kuSouth Africa vaive vamboisa madzimai maviri pabasa iri, saka Zimbabwe yange yave mashure mbichana panyaya iyoyi. Honorable Monica Mchangwa vave ivo ku information and publicity and broadcasting rimwewo gorokota rehurumende rave nenguva risina kumbobatwa nemudzimai.
Ngatiendei izvezvi kuti tinonzwa kubva kuna amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vakagadzwa ivo segurukota rinoita zvekuchengetedza nyika kana kuti Ministry of Defense. Regai tiende kuna amai Kashiri.
And on the whole veteran side, so on the whole veteran side, what do you have in store for the whole veterans?
Well, the war veterans, if you refer to our new constitution, it recognizes the role for the first time, which was played by war veterans and war collaborators during the struggle. The sovereignty that we are enjoying today is the supreme sacrifice that came from them. So it has taken us this far, but the constitution is very specific. It talks about integrating them in all spheres of life. And these are issues that really I'll be looking at. To see to it, ministries respect those dictates, which are very clear. But of course, you need to appreciate also that everything has to be equal. Resources have to be available. And I hope as the economy grows, it's the opening up also of opportunities for war veterans. But land distribution, redistribution, I'm looking at that area. Now that the audit which was undertaken by government is over, I'm looking at also land redistribution. I'm looking at mining. War veterans really deserve a share.
Okay, how are you going to balance between being the national chairman of ZANU-PF and this?
Inini ndinotanga nekuti basa reministry iyoyo ndeyekudefenda nyika nemaassets ayo zviwanikwa zvayo kuti muwe nepeace. Business rite boom white white zvanoda. Zvakare kuona kuti tine peaceful existence with our neighbors. And also sovereignty. Takarwa hondo, we must defend Zimbabwe against any aggression foreign. Saka inini ndiri kuona kuti pari zvino nenyaya dzatiri kutarisa isu thrust yatiri kuenda mberi economic development kuchauya vamwe vanoda kudzoka back wawengi hawa vasati wapedza wakanga vakati colonizer. Saka we have to be very careful to defend. Ndo zvinhu zvatiroda kutarisa izvi.
Apo tanga tiri kunzwa uyezve taona amai Opa Muchinguri Kashiri vachitaura ivo zvavari kutarisira kuita segurukota idzva rekuchengetedzwa kwenyika. Regai tiende kuna amai Monica Mutsvangwa avo vakasarudzwa segurukota rekufambiswa kwemashoko.
Tinotarisawo mitemo yese yepress freedom. Tione kuti ndepapi patingagadzirise in line nevisions of the business.
Varamba vari consistent nenyaya yavo yekuti tinoda unity, tinoda peace. Takaona kana maelections atakabva akafamba zvakanaka. Saka iye zvino takuendesera mberi mantra ya president yokuti izvo tinoda Zimbabwe is open for business. Tiripo kuita basa muministry rekuita rebrand nyika yedu. Nyika yedu ionekwe sedzimwe nyika dziri open, dzinotambira vanhu nemaoko ese. Tinoziva tinokoshesa upenyu hwevanhu vavo. Information ndiyo inoita kuti isvike. Tinoda kuti information isvike kupese vashaya zvo muZimbabwe asina information yekuti kufamba sei. Tinoziva taa part of the global village. Naizvozvo kana vari kurima kumusha vana mama vana baba vanofanirwa kuva neinformation yekuti koito chavarima chinotengeswa kuu, chinotengeswa mari. Vari kudhayasipora chaiko vana veZimbabwe, hatidi kuluza generation yevana vakazvara ikoko. Tinoda kuti tisvike kwavari vazive kukosha kwenyika yavo, vade nyika yavo. Tinotarisawo mitemo yese yepress freedom tione kuti ndepapi patingagadzirise in line nevision yapresident yeZimbabwe is open for business. Tinoda kuti tibatanidze titarisewo majournalist.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna amai Monica Mutsvangwa avo vava gurukota rezvekufambiswa kwemashoko. Tombochingamidza vese vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino. Tina Kenneth Macharara ari kuti hai maswera sei, naRia Mago hanzi tiripo, J Inko mwanzi alo pano kudefense uko, I am happy. Guvea achabva Shamiso Magedi ari kuti hai sister Mavia, I'm watching from Botswana. Thanks for doing a great job. Aiwa, tinotenda imimi nekugara muchitiona zuva nezuva. Wanda Chakachamba Chinyanganya ari kuti tiripo. Edmund Samkange, and I'm watching you from Cape Town. Courtney Mpei Koti ari kuti vanhu vapera nekolera. Please, 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 ngatimbosiyai zvese zvekupanana zvigaro. Hanzi ngavaise misoro pamwe chete vatarise dambudziko ilori rekolera. Matiza Ivanzi ari kuti volume, saka tiudzei kuti muri kutinzwa here. Kana muri kutinzwa, kandai mahats nemalikes. Lucky Lakson Kanyimo ari kuti tsano. Hanzi aiwa, hazvireve kuti kugadzwa kwamai Opa Kashiri kunoreva kuti vachiwenga havasisivo vari in charge, ndivo zvaari kutaurawo panapa. Miriam Marete ari kuti I can't view or hear properly because of echo waves. Handisi kuziva, ndofunga wedzerai volume ikoko, sisi Miriam. Polite Boss Pedza Tafirei vari kuti ndifonerei, ndobva vakanda namba dzavo. Edmund Samkange avaisa namba dzake. Kana muri kuda kupinda muchirongwa, ivai maisa namba dzenyu, moziva kuti tipei code namba yenyu uyezve mobva matipa namba yenyu in full kuti mupinde muchirongwa. Hanzi na Edmund Samkange, zvisingaite kosei musiri kufona. Aiwa, tiri kufona. Matiza Evans, ai vanhu veZANU PF ari kuti vanhu veZANU PF havataure chokwadi. Asi panapa hatidedu kutaura zvekunyombana, ngatitaurei zvinobatsira nyika tichitarisa kutaura kwa kwaita sisi vanyora pano kuti dambudziko guru riri munyika pari zvino idambudziko rekolera uyezve nhasi taona tisati tasvika pano panhare program yedu MDC ichiti iyo yakwanisa mberi nemusangano wayo mukuru wanga wakatarisirwa kuitwa nemusi wemugovera. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa nenyaya iyo yedambudziko rekolera. Star, I'm not sure if you have a guess now. Ndiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga Honorable Edline Kasipo, one of our female mayors or mayoresses from Kwekwe. Hello, makadiko, Honorable.
Ndiripo makadi zvenyu.
Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa. Hello. Nare dzenyu handisi kuziva, imbotaurai tinzwe, kwakadiko kuKwekwe uko? Aha, nare dzenyu manje ndo dziri kupota dzichimboenda dzichidzoka. Handisi kuziva kuti moda kuti kufonerai zvakare here. Ehe, isai henyu pasi tokufonerai zvakare. Star, there we have our first guest, Her Worship Honorable Edline Kasipo, but I've asked her to put her phone down so we can call her back because her line is not very clear, but she is really excited to be on the program.
Yes, and we are also expecting the Minister of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, Honorable Thembiso Nyoni. She said she will be joining us shortly to tell us about projects and what she's aiming to do this time around. And laba abanye abadebelinge ukuthi bekukhulunywani besisizwa lapho ke unkosikazi Oprah Muchinguri Kashiri njengoba likwazi ke ukuthi yena nguye osekhokhela ugatsha lwezomvikela. Ubekhuluma ke ukuthi ugatsha lolu uzalo bamba njani njalo kuzahamba njani. Siyakwazi ke ukuthi ngokuqala wesifazane ukuthi aluphathe lolu gatsha beluphathwa ngabesilisa esikhathi esiningi. Njalo simzwile lo nkosikazi Monica Mutswanga, yena nguye ke osekhangela ugatsha lokwethulwa kwemibiko lokusakaza. Yeke la ubekhuluma ukuthi uzasebenza njani. Bonke bakhanya bekhuluma kakuhle ngokuthi kuyini abazakwenza. Njalo siyathanda ukwamukela abasixhasayo kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele ukuthi liqhubeke lisenze njalo. Lobe umbiko wenu elifuna ukuthi ubalwe emoyeni, sizayenze njalo.
Star, I hear Honorable Edline Kasipo is back. Makadiko, Honorable.
Ndipo makadi zvenyu.
Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro chiti makorokoto.
Maita henyu.
Ehe, tinoona kuti ndimi vemamwe madzimai vakakwanisa kuwana muchivhoterwa kuti muite mameya muZimbabwe muri kuKwekwe. Titaurewo kuti zvinofamba sei izvi uyezve ndezvipi zvamuri kuvimbisa vagari vemuKwekwe imi sameya wechidzimai.
Pakuvhoterwa takango kwikwidza zvakafanana nekukwikwidza kwakaita vamwe varume. Takango kwanisawo kubudirira mumakwikwi iwayo. Sameya wechidzimai tiri kupromisa kuti tichashanda nesimba kuti tiitire vagari vemunharaunda yedu zvavari kutarisira. Service delivery yavari kuda. Tichatanga nekukira tauni, tichavapa mvura yakachena mudzimba dzavo, zvisivo kuitika pari zvino. Tichatamba ndo mashort term plans edu iwayo, tikurusa kuvaprovida mvura yakachena mudzimba dzavo. Kupinda term plans tiri kutarisa kugadzira mikwago.
Honorable, nare yenyu hamene mbofambai fambai mbijana pamuri ipapo network iri kuenda ichikatakata nekuti pane vari kuda kuvhunza panapa nyanya nenyaya yedambudziko rechirwere chekorera kuti ikoko kuKwekwe kwakamira sei. Asi fambai fambai mbijana toni. Zvaanani, ehe, dambudziko rechirwere chekorera rakamira sei ikoko kuKwekwe?
Kuno kuKwekwe pari zvino hakuna. Asi tangoisa matano in place kuti chakazosvika. Tagadzirira kuti tizvira pavanhu sei. Tagadzira nzvimbo yekuti chipatara chekuti vanhu vanezenge vachitakurwa vachienda ikoko. Asi pari zvino hakusati kwazvana nechirwere ichi.
Mhm. Regai timboti tichadzoka kwamuri nekuti nhare dzenyu dziri kumboenda dzichidzoka. Asi rambai henyu muri panhare ipapo.
Alright.
Okay, hold on. Star, we have the Honorable there. She's saying, I asked her because someone wrote here, Evan Spiri wrote, kuti madzimai, isusu tachida kunzwa nyaya yedambudziko rechirwere chekolera. So he was saying, Evan Spiri, that please, can you give us an update on the cholera situation in the country? So I then asked the Honorable from Kwekwe that, you know, are they having a cholera situation in Kwekwe and how are they handling it? And she said not at the moment, but they have put in place measures to ensure that should cholera strike in Kwekwe, they are prepared. She says they have a place where people will be treated. And, thank you so much. We understand, Star, that we have the Honorable Minister.
Yes, right, and that's here. What I was saying, even with Bulawayo, they say the cholera, there isn't any there are no reported cases of cholera in the city, saying it's ready to tackle it. We saw the same in Gwanda. They are putting up tents there in case something happens. So the most towns are ready for it. And we have our next guest, who's the Minister of Women Affairs, Community Small and Medium Enterprise Development, Honorable Stembiso Nyoni. Siyalamukela kuhlelo lwethu. Yes, siyaqala ngokulichayela ihlombe njalo ukuthi liyaqhubeka phambili ngomsebenzi wenu lokho elingumphathi ntambo obona ngesiphathelane labesifazane.
Siyabonga.
Ye, lingasichasisela ngamafitshane okokuqala ukuthi khathesi injongo yenu yalonyaka liqalisa khathesi umsebenzi yiphi, liyaqhubeka ngenhlelo elalivele selizisungule kumbe kukhona okutsha eliza kwenzela ugatsha lolo.
Siza kuqhubeka ngesasikwenza siphinde senze lokutsha. Esasikwenza kudala ukuthi ama-SMEs kabazi organize bacace ukuthi bavele bafuna ukwenzani. Sase silama-chamber of SMEs kuma-provinces wonke, sesile national chamber of SMEs. Babe organizer kama expose, be organizer njalo lama exchange programs, benyetisana, be senza lama linkage programs. Ngangile policy e infrastructure ukuthi ama SMEs kumele akhelweni njalo akhelwe njani. But dispensation sasilayo kuqala yayilukhuni, kwakule silo mentality ukuthi uminista obambe okwakhe ubambe okwakhe. Kodwa khathesi ubona sinobudlelwano obuhle lamanye ama-ministers. Bese sixoxisana lo ministry July ukuthi ama-local authorities kabaqalise ukuthi lapho abaplana khona baplanele ama-vendors, baplanele i-SME industrial park, baplanele i-SME retail, ngoba it's a reality. Ungazu ukhumbule i-World Bank ngo-2012 yathi yona iZimbabwe ilama SMEs which are more organized, more professional than any in the region. Success created ama SMEs are over 2.8 million. They survey the insurance are over 5 million. Abantu abaningi nge-meltdown economy basebezikhathile. So, sizakhuthaza bonke laba bantu. Ukuthi ukuthi khathesi sizafokusa ku-incubation. Ukuthi labana abalemisebenzi yezandla emanufacturayo sibafake kuma-incubation, sibacijise ukuthi sebesuka lapho baye kwakhawabo ama-factory kumbe bayengena kwabo ama-factory. Ikakhulu omama, ungazikhangela ezabelweni, omama bayathunga, omama bayathola idobi, omama bachaya imbhida, omama bayalima. Konke lokhanga sizakufaka kuma-incubation ukuthi benze i-value addition.
Yeah.
Besuka lapho-ke kuma-growth points bese sibancediswa-ke ukuthi basethe ongama factory kwabo kunani.
Yes, sathi sesiqhubeka ke besizacela ukuthi sesiphenduka kuwe ngemva komsusu nje owodwa embili uzasichasisela ke obukhuluma ngesilungu kulabo bangazwisisiyo ulimi lesiNdebele. Kodwa sicela ungahamba kwakathesi ububambile khona pecingweni sithathe umlaleli.
Siyabonga.
We're hearing there from the Women's Ministry Minister, but we have a caller again. Hello.
Hello.
Makadiko.
Hey,
I'm here to deal. I'm here to deal.
I'm here to deal. Upuho zvigaro pane zvino kuti vatungamirire ndovimba kuti vachaita basa ravo nemazvo vasingatarise kuti uyu anobva matoripi naizvozvo ndovimba kuti nyaya yehurumende ichange ichivakudzira kuti vashandire zvakarurama vasingaite zvematongerwo enyika mapato vasingatarise mapato tobva ipa kuzvirwere zvarwere chanesa chekorera inge ndichakunge ndikurudzira kuti hurumende kunyanya mapasi senge zanuf inova ndiyo iri pamusoro ndiyo inoonekwa kazhinji ichine kuti pamberi apa unoona vachinokupa vamwe vamastendi ekuvaka dzimba pasina kana even service hapana kana mvura hapana kana masewage system vanhu ngonogadzikirwa imomo unoona vanhu vaya vasina kana mvura pari zvinezvi takada kutatsakana muHarare murikunetsa imomo kune marokeshenzi mamwe akaitaburishwa haana kana mvura zvachose kana system yesiwage haina saka munoti korera yachine ichatadza kuva kusei ngavasiyane nazvo izvozvo macouncil oita vanhu panzvimbo yavanenge vaita service first kuita mvura kuita masewage ndinorimba kuti korera iyoyoyo zvirwere zvinoita zvinogona kutakudzika
aiwaa
tava kuti kazvino nguva tinoarokita mastendi nekuti toda kuti tizovhoterwa unozoona zvirwere zviya zvouya totanga kuchema chema zvakare
aiwaa
zvirwere zvinokiretwa nevamwe vanhu vedu izvozvezvi mapotiwa pati zvingarege kudaro
aiwa tinotenda mukoma muve nezuva rakanaka nekuti manyatsotaura zvatanzwisisa nyanya pamakorokotedza madzimai apo. Star, we heard there from our caller. He's saying that he's very excited that we have so many women that have actually been have been awarded, he says, a cabinet post or were voted in. And he says, though, he still wanted to talk about cholera. He says he feels that people should stop politicking and really go to the root causes of what causes cholera, because he's accusing the ruling ZANU-PF that when it comes to elections, sometimes they give people stands in areas that are not serviced. So he's hoping that the city councils in all the cities will actually go and remove those people that are or have built houses where they shouldn't have built them.
Quite interesting. And going back to Minister Nyoni, if you could briefly summarize what you were saying earlier on in English as to what are your aims this time around in your ministry?
Yes, but before I summarize, let me just say that I want to agree with the last caller in terms of people just building without planning. Let me assure him that the new Minister of Local Government, Minister Ujulai Moyo, is very strict in terms of replanning and re-engineering the inner cities so that we don't allow people to just build willy-nilly. So I want to assure him on that.
Thank you.
So what I was saying is that we now want to focus on incubation so that any woman or any SME that is manufacturing, they do so from an enlightened base. They manufacture anything, whatever they manufacture, we will put them on incubation. Already we have one in Harare at Waterfalls where we have 25 trays after those people finish, they will then be supported to start their own small factories. As they do incubation, we teach them how to produce a product to perfection, how to market, and where to source funding for establishing themselves. So in that way, we are empowering SMEs to enter the productive sector in a professional and an organized way. We also are going to support the women in the rural areas. We will take our incubation to the rural areas so that we respond to the resources where we have people producing a lot of vegetables. We will put dryers there so that they can dry their vegetables or process them. Today, we were in Bulawayo. We saw a tomato processing plant where we don't want people to bring tomatoes into town just to chance to sell. But now all the surrounding people in Bulawayo that are producing tomatoes, there will be minimum losses because they'll bring those tomatoes to a factory and they will all be bought provided they are not rotten, provided they are good. Mm-hmm. So this is what we are now encouraging the value chain to really empower the women at the grassroots through giving them a targeted market.
Ye, kuyancomeka. Uke wakhuluma njalo sakuzwa lapha ugcotshwa ukhuluma lezinye intatheli izindaba wathi wena uzathuthukisa njalo ibhanga labesifazane elinika uncedo kwabesifazane abafuna ukusungula ama-business. Ye, so lungaphi lolu hlelo?
Ye, liqiniso lona libhanga livele selikhona.
Mm-hmm.
Eso siza kwenza kathesi ukuthi sizaxoxisana lo minister we-finance. Ngoba ibhanga leli imali yakhona ilutshwane. Omama bayayithakazelela kakhulu ibhanga bafuna ukuboleka imali.
Mm-hmm.
So esikwenzileyo kathesi ukuthi sesihambe province by province sitraina abantu abayi-100, omama abayi-100 per province. Ukuthi omama laba bazaba yiwo ama-agents azarekhutha abantu babancedise to fill forms to apply for ukuthi ba-apply-ele ama-loan.
Yenzathanda ukulibamba
kancane lo minister we-finance.
Yenzathanda ukulibamba umlomo futhi njalo ngiyaxolisa. Ngiyathanda ukulibamba umlomo njalo sesilomnye umlalele amafoni icingo lungadropha kodwa sicelani lingahambi minister besithe 10 minutes kodwa hayi sizabuyela kini njalo. Okwemzuzo yedwa ngombulelani. Ye libambe khona.
Hello caller. Hello. Hello caller Mripo irapo. Kola Mripo ere. Nare dzavo dzinenge dzisiri kuita kola asi apo manga muri kunzwa. Hello. Hello. Nare dzinenge dzisiri kuita asi tanga tiri kunzwa kubva kuna Minister Stembiso Nyoni vanga vari pano vanga vari kutaura ivo chirongwa chavo chezvavari kugadzirira madzimai. Varikuti ivo vachange varikuita zvakawanda munyaya iyo yezvemabhizimisi. Varikuti vane bhanga ravakagadzirira mabhizimisi uyezve vane avarikuti iyo maincubator ekuti madzimai anopinzwa muzvikwata vachidzidziswa vachizoudzwa kuti izvi ndo zvinoitwa kana uda kutanga bhizimisi uyezve varikuda kushanda nemadzimai vari vekumaruva. Saka varikutaura zvakawanda chaizvo asi varipo ipo pano. Saka kana mune mivhunzo yamurikuda kuvhunza ibvai manyura ipo pano palive feed yedu. Asi iye zvine zvirekai timboenda kuna Honorable Kasipo muripo irapo.
Ndiripo.
Ya, iye zvine zvimakunyatsonzwika. Tiri panyaya iyo yekolera. Tiri kuona vamwe vari kunyora pane vanyora panapa vachiti dambudziko iri ranga rakanyanyowanda mugweru. Pane here zvamuri kuita kuti musazowana dambudziko riri kubva kugweru richipararira menyu mukwekwe?
Insisu sektara kwa ndamboita, tine disaster response team iri pa ground.
Mm-hmm.
Tagadzirira pane clinic yataita set aside kuti kana pane vanhu vanzi vaitwa vane kolera vanokurudzidza kuendeswa ikoko tashambadzira soko munharaunda yedu kuti ndizvo zvatiri kuita izvozvo tiri kucleana up town yedu kumusika kunotengesera vanhu kumaketi tiri kumbobvisa vanhu munzira tichivaisa kuti vatengesere kuti vabve kungomira pese pese kuitira kuti timinimize kuspreda kwechirwere ichi.
Zviri nyore here onarepo kuti mubvise vanhu pavanenge vari nekuti ndo pavari kuwana raramo yavo, uyezve mati imimi muri kuenda muchidzidzisa vanhu nenyaya iyo yechirwere chekorera muri kuzvigona sei? Zvingaitwawo nemamwe maguta?
Takaita musangano nevakuru vemavhendazi kana kuti vakuru vevanhu vanotivisa tichitsanangurirana mamiriro akaita chirwere takaita come up neplan iyoyo yekuti chirwere chakapararira kudai pane nzvimbo dzakanga dzakagadzirirwa kuti ndo dzavanofanira kutengesa. Vazhinji vari kutengesera munzira vari kubuda munzvimbo idzodzi vachiti vari kutevera kune vanhu. Saka nekuda kwechirwere ichi takabvumirana kuti ngavangodzokera munzvimbo dzavo dzakagadzirirwa kuti vatengese vari kusvikira dambudziko iri ragadzirika. Tozotarisa, ticharamba tichisangana navo tichitarisa kuti zviri sei, tichiplana pamwe chete nekuti kuona kwedu takainvolva vatengesi vacho nesu vekanzuro nevese mastakeholders tinobuda nechinhu chakasimba chimwe chete.
Kune zvidzidzo zvamuri kupa vanhu chimbotipaiwo zvimwe zvacho panyaya iyo yekorera nekuti vazhinji pari zvino vatoripo pano palive feed yedu vari kuramba vachichema chema kuti vanhu vangarambe vachidzidziswa sei nekuti chirwere ichi chinotapuriranwa sei.
Mukwekwe tine rombo rakanaka rekuti mvura yedu yakanaka asi tiri kudzidzisa vanhu kuti ngavabhoire mvura yakanaka zvayo asi pari zvino mvura yese yekunwa ngaibhoiriswe. Tiri kungodzidzisa vanhu kuti vakatenga mavegetables nemafruits kubva kumusika ngavatange vanyatsosuka zvakanaka nemvura yakachena.
Ya, bata yenyu makadaro timbotora kola tozoenda yedu kuna gurukota redu rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni. Halo kola.
Halo makadi.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naanoita vamanhanda ndiri kuno kusouth africa Johannesburg.
Taurai tinzwi.
Kokutanga ndinoda kukorokotedza vana mama ndichizokorokotedzawo comrade ed Munangagwa nokurangarira kuti madzimai kuti musha ufambe zvakanaka mai vanenge vari pedo tinozvikudza zvikuru izvozvo zvamakaita asi tine tarisiro yekuti rambai muchingovarangarira zvikurukuru sei pamakarangarira mwanasikana uyo wakakura tichiona kesi COVID whom we say today our honorable minister of sport. Tinofara zvikuru makataridza kuti hurumende yedu kubva kuvachena kune ruvara kuvatema vechiindia makataridza kuti tiri vanhu vamwe chete Zimbabwe ndeyedu tese. Toda kuti kunana mama mapuwa basa mutoro wakakura. Zimbabwe is a bleeding country that has been suffering for almost 15 years. It's now your duty kutora nyika kuinda nayo pambiri. As you know that one tree doesn't make a forestry.
Muri ipapo tina minista vezvemadzimai vari panapa munogona kutaura navo muchidimbu musati maenda zvenyu nokuti matimi muri kukorokotedza vakagadzwa vataurai zvenyu navo.
Sanibonani mama Stembiso Nyoni.
Mama Stembiso Nyoni. Hello minister.
Ngiyaqhabanga mhlambe abase
uya kuzwa ungakontinu.
Hello.
Mama, mune basa rakakura. You know, bridges and walls are built with the same materials. However, bridges are there to connect the people. Why is the walls? Zikwanisa kuteriza. Apa hapasisina kuti munoti ndiani wabva kuimba yani kana kuti wabva kumba kwani. Batani dzaimadzimai muve nechinangwa chimwe chete. Mukurudzire kuti nyika ifambe. Mukurudzire zvezvakare kuti nyika yedu ibudirire idzokere pachinyakare. Patakaiona isu kuita kuti vana ava vatakabereka vanongonzwa mastories okunzi Zimbabwe yakanga iri nyika yakanga yakadai. Naizvozvo kana vachinzwa zvino zvakafanana nezvizvi vanofunga kuti hazvina kumbogara zvakaitika. Tinoda kuti deno tachibatanai tava nepfungwa imwe chete. Hongu munyika munobvumirwa kuitawo maopposition tichivhiringana tichikonana apo neapo. But right now is the time for us to build our country. Regardless that part of us, we are here in diaspora. It doesn't mean to say we don't support you. We are together with you in spirit. Tinoda kuti mufambe zvakanakwa nega. Nemivo vari kumhepo ikoko.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo nekuti hama.
Tinoda kuti mubate muine pfungwa yekuti musakanganwa kuti mugere muvarungu. Vanotarisawo vachinzwa mirwe kwetina matauriro edu kuti tine rudo here nenyika yedu kana kuti tiripo pakuiponda tichingoramba tichiiponda.
Aiwa,
nepfungwa yepositive.
Tinokutenda. Tinokutenda ichaizvo.
Nokutora pamaita nhare rwangu.
Muve nezuva rakanaka.
Mune basa rakanaka asi vakainyika yenyu.
Aiwa, ichokwadi.
Vane negative. Vakainyika yenyu. Vamunanga gavanoda kusupportwa kuti maobjectives avo avakaisa magoals avo by the end of the year December. Tiwe kufarira nokusmaira tichitarisa kuti nyika yakudzokera payakanga iri kare kare.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo.
Thank you very much.
Bye bye. Star, we have a very excited caller right there, but he was literally congratulating all the women that were appointed as ministers. But we have another caller before we go back to the minister. Hello, caller. Hello. I think we can go to the minister, Star. Our lines are not doing very well.
Yes, Minister Nyoni, if you'd like to respond to the last caller.
Yes, I would like to thank him very much. I think he was very encouraging, and he is right. Some of us are very touched by the way our president is focusing on the positive and never retaliating or talking ill of anyone. Even today, we're meeting with business people and the churches, and the bishops gave him a Bible, which read something from the Psalms that says, let's forget the past and build the future. So really, he is correct. You can't build a nation if you divide people. You can't build a nation if you choose groups against the others. We need, as a cabinet, as leadership, to work with everybody. And I want the caller to know that in my ministry, I am going to have a program. In fact, we have started planning for it, which is called Bridging the Generational and the Digital Gap, which will bring the elderly, experienced women and men, because we deal with gender as well. We have a lot of retired, experienced people who are knowledgeable about our history, about our culture, about our faith. We also have a lot of young people that are knowledgeable on the digital side with the ICT, but they are abusing this knowledge through the social media. We also have young people that are very constructive in the social media. So why can't we bring a dialogue between these two experienced, wise elderly people that are full of wisdom. And a lot of them, mind you, they actually built this country. They, while war vets were fighting to liberate us, they were fighting also in the institutions to educate people. I remember that there was a time when there were certain classes that were not paid by Smith. And that they stood up and that they taught for free. And a lot of them really sacrificed and gave their lives to make this country, to bring this country where it is. So let them share those experiences with our young people, that resilience, that determination, those visions, and that cohesion. I think the caller is really correct. We need to build on that. But also, we need, as we build, not to leave our young people behind. We need to lead alongside with them. There is a lot that young people know these days, and even before, there is a lot that they can teach us, but also there is a lot that the experienced elderly people can share.
Yes, ubonile njalo. Yes, ubonile njalo ukuthi ukhulume ngokuthi lamhla lo Mongameli Mnangagwa belikobulawayo laphana ezindlini ze Hopeville le matamatisini eHamara. Lokhana khona kuzancedisa njani abantu makhaza?
Lokhana ke bayancedisa kakhulu ngoba esikubonile laphana ukuthi ama church kumbe ama businesses, ama groups la ebesebenza ngawo leadership. Bayancedisa ukuthi noma ulokuyiyada okuncane ungalima amatamatisi ongahambi uyowangenisa efactory. Lapho lezilugu zakho bayakuncedisa ukuthi ufuye inkukhu ongahamba futhi uzithengise. Okubulala abantu, abantu beZimbabwe basebenza nzima. Akula muntu weZimbabwe ovuke ehlezi. Mina ngaze drive around the township ngithola abantu omama behlezi ngaphansi komthunzi. Omama abantu beZimbabwe bayasebenza. Kodwa abakuswelayo yikuthi lokho ababebekusebenzile kumbe bekulima imbhida kumbe kufuya inkukhu bakuthengisa ngaphi. So uma sila mabhizinisi anjengala esiwabone namhlanje evulwa ngupresident, yikho kanye ngizemba yendaba ukuthi sebenzanini lifuya inkukhu libe lalapho elizithengisa khona, lilima amatamatisi libe lalapho eliwathengisa khona.
Ye, kodwa izindlu ke, izindlu khona kuloncedo yini kumbe kuzithengwa ngabale mali kuphela?
Hayi, izindlu besilo minister uJulay
woyo.
Kuyaplana futhi ukuthi kube nezindlu eziza kwakhiwa nguhulumende. Eziza rentiswa labana abantu abehluleka ukuthi bazithengele. Uyananzelela ukuthi sesileminyaka uhulumende engakhanga. Mina ngathi ngingena uhulumende ngangingu-deputy we-national housing. Sasisakha ama-flat, kothi ngaziphele leyani flat abantu bangene barente to buy. Manje singabuyela kuyona leyana scheme. Kukhanya i-local government esilayo kathesi ilo mbono wokuthi kube lezindlu ezabantu abangelamali eningi. Le city council yakobulawayo uplana ubuye wazasichazisela ukuthi sebefuna ukuthi bakhe izindlu ezindaweni ezithize ukwenzela ukuthi bakhe amanye amadorobho becangelezele iBulawayo azaba ngamadorobho azimele wodwa. Balamaplani-ke ukuthi benze njalo.
Honorable Minister, sorry, I'm going to... Honorable Minister, sorry, I'm going to have to cut you off, but maybe your last word. What's your encouraging word for women as you take up this very important post as the Women's Affairs Minister? Your last word, 30 seconds.
Mina ngithi nomama beZimbabwe eqinisweni basebenza nzima, njalo bangaze bazeyisa, bangaze babe belokhu bekhala. ababuye forward bazotshengisa their pesticide.
Thank you so much, Minister. Thank you for your inspiring words over there. But I would also like to thank the Honorable Mayor of Kwekwe, Adeline Kasipo. I'm Marvelous Mhlanganyahuye in Washington.
Yes, and the Women Affairs Minister, Thembiso Nyoni, she's also the Nkayi North Legislator, Oliver Lelisayo, Musita Ndegile Mhlanga.